chokwadi musangano mukuru weMedia Institute of Southern Africa unotekeshera muchamembe cheAfrica watumidzira nhume dzavo kunyika yeZambia kuti vange vachindoongorora kuti sarudzo dziri kufambiswa sei maenderano nekubatwa kwekufambiswa kwemashoko kana kuti kutepfenyurwa kwavo kana kushanda kwavo pamadande mutande nezvakamatenderedza.
Nhume idzi dzabva kunyika dzipi vamoyo?
Nhume dzatumirwa dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana muchamhembe cheAfrica dzichimirira musangano wedu weMedia Institute of Southern Africa. Nhume idzi dzichange dzichitungamirirwa nasachigaro wemusangano weMedia Institute of Southern Africa vachivaivo vanomiririra musangano uyezve nekuutaurira vaGolden Maunganidze vachange vachiperekedzwa na muzvina homwe weMisa Southern Africa muzvara Kitomari vanovaivo sachigaro weMisa Tanzania vachaperekedzwa zvakare navaFernando Gonzalez vachange vachibva kunyika yeMozambique vachange vachitsikirwa zvakare namuzvare Mumba vanenge vachimiririra muzvare Teresa Ndanga vanovaivo sachigaro weMisa Malawi vakadaro vachange vachiperekedzwa nevanovaitira basa musecretariat vachinge vachitungamirirwa navanxaba machazi kuti vabate basa zvine udzamu.
Ndeke kutanga here aka kuti sangano renyu reMisa ringe richiongorora sarudzo?
Hakasike kutanga kuti Misa itumire nhume dzayo. Kubva Misa ichitanga mugore ra1992 kuNamibia raive basa rayo rekutumira nhume idzi. Kasi zvamunoziva kuti pakamboita kanguva kekuti tasingachadaro nekuti tatangopindwa nenjodzi dzekuti muzinda wedu wanga wambonge wokamina nezvipomerwa zvinongosumukawo. Kasi sezvamunoziva taita mhiko dzekuti vanobata basa vakamirira Misa vange vachinge vachigara muZimbabwe naizvozvo isu tungodai kusunda donzvo reMisa rakatangwa naro rekutsigira kuti sarudzo dzifambe zvakanaka kuburikidza kwokuti madande mutande nepfenyuro madzangaradzimu anenge achipiwa mukana wokuita basa ravo zvakasununguka. Saka naizvozvo ndo zvatinondotarisa kuti mukubata kwavo kushambadzwa kwemashoko nekutapwa kwenhau hakuna zvipomerwa here? Zvii zvakanaka zviri kuitika, zvii zvakashata zviri kuitika?
Mapedza kudaro, zvii zvamunozoita nezvamunenge mawana musarudzo iyi?
Tapedza kudaro tinosvika patinondoherengedza zvatinenge tawana mukufamba kwebasa iri. Tapedza kudaro tochigadzira rwaro ratinotiro post election report yatinenge takuzondotirwa roro ndo rwatinondosvika tichigogodza pamasuo eSADC, pamasuo eAU, pamasuo eAfrican Union, pamasuo eUnited Nations tichiti ndo zvatakaona kuti zvakaitika musarudzo dzeZambia. Chii chavanofarwa kunge vachikomedzerwa kuti vaite kuti tisumudzire kufambiswa kwakanaka kwesarudzo dzemuSouthern Africa nemuAfrica chekerere? Saka ndo chinangwa chatinoendisira vanhu pasi kuti vandoona paground. Pane vari kushambadzira nhau dzekuti tichaongorora tichishandisa virtual kana kuti kunge vari pamadande mutande vachiongorora sarudzo. Zvazvinongoreva ndezvekuti muri kuita manzwiranzwira hamuna gumbo renyu rakatsika ramunosvika muchiti izvi ndo zvatakaona nemeso enyu. Zvose zvamuchataura muchaita nemanzwiranzwira, hamuna zvamaona nemeso enyu nekuti hamuna kuenda kundotarisa. Isu hatisi musangano unoita marunyere kupe kana kuti manzwiranzwira. Isu chatinoita ndechekuti tinondotarisa kuti zvataona nemeso edu zvinorevei, totsinidzira nezvatinonzwa nevanogaramo, totsinidzira nezvatinonzwa zvichitaurwa nzi ndo zvinonge zviri zvikamu zvinotarisirwa kana best practice. That's why maona tasumudza nhume dzine mutsindo kuti dzidzike dzindotarisa. Nhume idzi ndivana mazvikokota kutapwa kwemashoko, ndivana mazvikokota kufambiswa kumabasa ekupepetwa kwenhau, ndivana mazvikokota ekucherechedza zviga zvinoishandiswa mukutepfenyurwa kana kuti kubatwa kwemashoko musarudzo.